vachisvitsa chikumbiro ichi kudarira pamusoro gweta ramuzvare rushwaya vatapson dzvetero vatidarira magistrate rakakanganisa parakanyima muzvare rushwaya mukana wekubhadhara mari yechibatiso richipa nehumbo hwakasimba hwekuti muzvare rushwaya vakapara mhosva yavari kupomerwa uye vanogona kusamirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo vadzvetero vati mutongi wedarira magistrate vangoni nduna vakakanganisa pavakati muzvare rushwaya vanogona kusamirira kutongwa vachiti muzvare rushwaya avo vakambomiswa basa semutungamiriri wezimbabwe miners federation vane upfumi hwakawanda munyika kusanganisira migodhi miviri inocherwa goridhe vati vanduna havana kutarisawo kuti muzvare rushwaya vane rezinesi rekutenga goridhe nokudaro vadzvetero vati vanduna havangati muzvare rushwaya vakawanikwa vari pakati pekupara mhosva vasina kuongorora umbo hwamuzvare rushwaya hwavakasvitsa mudare hwekuti goridhe ravakawanikwa vainaro rakanga riri mubhegi risiriro ravaida kuenda naro kuDubai vaenderera mberi vachiti zvakaturwa nedarira magistrate zvekuti vanozivana nevanhu vakawanda kunze kwenyika kusanganisira kuDubai kune munhu wavanonzi vaiendesera goridhe iri hachizi chokwadi vachiti zvinotoshamisa kuti vaAli Mohammad avo vane mapepa anonzi aida kushandiswa namuzvare rushwaya kubuda kunze kwenyika ndivo vakapiwa mukana wokutongwa vachibva kumba vati vaMohammad sechizvarwa chekupakistan ndivo vangatonzi vanozivana nevanhu vari kunze kwenyika sezvo vasiri chizvarwa chezimbabwe vatiwo zvinotoka chikamadza zvakare kuti dare rakapa vaMohammad mukana wokutongwa vachibva kumba iyo Zimbabwe isina chibvumirano nepakistan chekupanana vasungwa vanenge vachidiwa nenyika mbiri idzi kana kuti extradition treaty vadzvetero vatiwo vanduna vakakanganisa kuti pane humbo hunoratidza kuti muzvare rushwaya vaida kubhadhara mari yechioko muhomwe pavakabatwa vaine goridhe panhandare yendege yerobert gabriel mugabe international airport vachiti humbo hwakasvitswa kudare hunoratidza kuti muzvare rushwaya vaive vasina kana kobiri pavakasungwa uye mhosva yekuda kubhadhara chioko muhomwe yakazotaurwa nezvayo mazuva maviri muzvare rushwaya vasungwa uye pasina munhu abuda pachena kuti vaida kuvabhadhara mari yechioko muhomwe iyi gweta rehurumende vagarudzoziya dhuma vati vachazopindura chikumbiro ichi nechishanu mushure mekunge mutongi wedare vabenjamin chikowero vati vanoda kuona rezinesi ramuzvare rushwaya rekutenga goridhe iro ranga risipo pamagwaro emafambiro vakaita nyaya iyi kudarira magistrate vadzvetero vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
nyaya yazoiswa musi wechishanu kuti tienderere mberi after takwanisa kupa dare zvinhu zvaonekwa zvisimo pane zvinhu zvaifanira kunge zviri murekodi saka tichazvifaila kupera kwezuva ranhasi zvichida musi wefriday vari kumiririra tseurai vachapa masubmissions avo then hurumende yozopa masubmissions ayo then court maybe yozotipa mutongo wayo
muzvare rushwaya vakasungwa vaine makirogiramu matanhatu egoridhe vachida kuenda kuDubai zvakazokonzeresa kusungwa kwevasori vaviri nemamwe mapurisa vavanonzi vaishanda navo mukuedza kuburitsa goridhe iri zvisiri pamutemo mune imwewo nyaya yanga iri mumatare chikumbiro chemudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaconstantino chiwenga uyo wavari kunetsana naye muzvare mary mubayiwa chekuti vapihwe pasipoti yavo kuti vanorapwa kusouth africa chatadza kunzwika nhasi sezvo hurumende yati haina kugadzirira gweta rehurumende panyaya iyi amai Sharon Fero vaudza dare kuti havana kuwana nguva yekugadzira mhinduro yavo sezvo vanga vari pakati pekuchinja mahofisi avo mutongi wedare vabenjamin chikowero vati nyaya iyi idzoke mudare mangwana apo hurumende yakatarisirwa kupa mhinduro yayo pachikumbiro ichi muzvare mubayiwa vanoti vari kurwara zvakaipisisa uye svondo rapera vakaunzwa kudare vari pamubhedha unozivikanwa nekuti stretcher bed muzvare mubayiwa vakatorerwa pasipoti yavo nedare pavakapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuuraya vachiwenga vari kuchipatara chekusouth africa vari kuramba mhosva iyi vachiwenga vanonziwo vari kuchina kwavanonzi vari kurapwa nyangwe mutauriri wemutungamiriri wenyika vageorge charamba vachiti vari kuita zvebasa renyika kunze kwenyika ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.